Mukoma Graceman, mungatozoti zvekuimba izvi zvakatanga rini chaizvo?
Yakati ndakatanga 2010 ndokandakava inspired ndakatanga kwanza kunyevera mashoni.
Mune madambarefu maviri amakaburitsa anonzi chii madambarefu aya?
Aya dambarefu rangu ra 2017 rainzi Chikara muno, deni ra 2018 rinonzi Cheziya.
Saka pana Cheziya apa pane mimhanzi mingani?
Pana Cheziya pane mimhanzi 8.
Ndo pane kamwe kamakaimba na Suleiman Chimbete apa?
Yes, ndo pane kandakaimba na Suleiman kanonzi pandakazvarwa.
Iko kambo aka chii chaizvo chakaita kuti munge muchifunga kuti munge muchikanyora nekuzoimba?
Kambo aka inoreva kuti I live with the disability. Saka it was just a imagination. Zvinhu zvinoitika in real life panoverengwa mwana ari disabled. Panotoitika stigmatize chii vanhu vano takakusarudza ichangira kuna mai vacho mai vanonhu vachabva kuzvigamukira mwana wavo vanenge vabereka kana kuti mai vanogona kutadza kugamukirwa nemurume wavo nemwana wavo vanenge vabereka kana nehama dzepadhuze kana vemumaraindeo vanotanga kuvasasamura kuti sometimes vanenge vanzi mistrust.
Asiwo muchikura maimbosanganawo here nematambudziko akadai?
But not much asi ngati zvinowanikwa apo neapo but kuri kuchaidzo kwangu nini kuhama dzangu hanhu anyakasangana nazvo zvakawanyanya.
Ko iye Sulu makasangana naye sei?
Nasulu takasangana kumhangura ari United States panenge kumangurangu yakaita kumangura saka ndakanga ndiri one of my artists aipefoma ipapo saka ndakangopefomawo ipapo then ndobvasamufadzawo then ndobvatachinjana manhamba ndobvandamupausidzirangu ndobva auya bvazoiteererawo then ndobvazoinozvaita kusudo yake kuHarare ndobva takacreata relationship zvinyatazogadzira lesong.
Tiri kuona iri kutambirwa zvakanaka chaizvo zvine mutsindo nevanhu vakawanda muZimbabwe nekunze uko. Zviri kukushamisa here kuti kambo aka kawana rutsigiro rwakadai?
Zviri kundishamisa zvakanyanya. Ndinofanira kuti ndasanga taitire kuti ndingatambirwe zvakadai kambo ihaka but ndinoda kwakati kuti ndakakadzimita musi wa 15 August 2018 but kazonyatoita December saka ndozvo zvimwe zviri kutondishamisa.
Sulu ndakataura naye nezuro achiti ane urongwa hwekuti kana akuenda kunokwenya magitare nekurova ngoma palondon apa arida kuti azoenda nemi mukoma Graceman. Munotiwo kudini mashoko aya?
Mashoko iyayo ndakamatangira chaizvo nemufaro nemaoko maviri akatosiya kubva pamwe nezuro. I keep discussing with him about that issue. Saka ndoda kuti ndakanga ndiri munhu artist ndakanga ndichiri kutanga zvingazvo zvichiri zvangu kudai ndakanga ndisati ndaa ndina passport and saka So far, we are arranging with data na imaging passport.
Pane vamo varuti varuda kuku basira mkoma great men. Zviza muruda kuti mukwanise kunge muchiwana kuti zvikurerukirei munyaya dzekuimba.
Yeah, so far, ndiri kutarisira kubatsirwa nacho kuti ndikwanise kushanda ndikwanise kunyatsinyatsidza something challenge randinaro. So far, ndiri kuolerwa pa PA system. Mishini yoshandisa pa nezvemunhanzi nhanzi kare kuti ndikwanise kutanga chikwata ndakasimba.
Saka vanenge vachida kukubatsirai vanoita sei?
Ndingaita kundibatsira vanondibata, ndinobatikira pa WhatsApp, ndinobatikira pa Facebook, ndinobatikira zvakare pa Instagram.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma great man nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka.
Uramapapo unozaramba pane varoi zvandapiwa nateni ndinogamuchira handirambe handipokani nazvo ndinobvuma vaijema mai vachivadema zvanyazvara chirema vaijema mai vachivadema Andakambara, ndaijiwa bare ipo Ongari, koininda kaze ipo Vai jema, mai la jema dema Zena zara jema Andakambara, ndaijiwa bare ipo Ongari Poi ninda kaze iko Vai jema, mai la jema dema Zena zara jema